mangwana na akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechipiri chivabvu 24 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Kwanisa kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Yeni dini jonga kandemi ili ndiri mu Washington DC ndi chiti yesu nesu mchirongwa chedu cha nasi. Mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa wakashika mkutare Davos Switzerland nesuro mangwanani kumusangano wa World Economic Forum. Gotarisi wa nasi mangwanani kutunga mira musangano we kutengesera na kwa kasi nunguka mu Africa we Africa Continental Free Trade Area. Mtewezero weburu kotaro shukurima uye varu mniri wembire mparamende wa Douglas Karoro ne vangwe wawo wabaka sungwa na Washington Rapera ne Zuro waka piwa muka na kupisa marechi batiso kutuwa tongo wachibaku mpa. Masangano makura no mirra varairizi ato tivarairizi vano kukona kukanda mapaza pasi choronguwa. Indwe mimoyeni story na uzedu zanasi chibaku no Studio 7 irimu Washington DC. Mutungamiri wenyika wa Emerson Mnangagwa wakashika mkutare Davos kuSwitzerland nezuro mangwanani kumusangano we World Economic Forum. Vari kutarisirwa nhasi mangwanani kutungamira musangano wekutengeserana kwakasununguka muAfrica we Africa Continental Free Trade Area. Vamunangagwa vari kutarisirwa kutungamira musangano uyu pamwe chete nemutungamiri weBotswana, mutungamiri weNamibia, mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame uye mutewedzeri wemutungamiri weNigeria vayemi Osibajo. Musangano uyu uri kufamba pasi pedingindira rinoti Friends of the African Continental Free Trade Area uye uchatarisa nzira dzekuti hukama pakati pedzihurumende nemakambani akazvimirira hungatsigira sei kuwandudzwa kwesangano reAfrica Continental Free Trade Area. Vamunangagwa vanotarisirwa zvakare kuvhura musangano wekuziya nyaya yekuvhurwa kwemikana mitsva yekudyara mari pamwe nemisika kana kuti unlocking new investment and services markets uyo uchaitwa zvakare nhasi masikati. Kuri tinzwe zviri kuitika kuDavos, Evans Zininga weStudio 7 abata nengwe zano PF mudunhu reBritain vamasimba mavhaza avari kwakare kuDavos kumisangano iyi.
Ndokwatiri kuno kuDavos kutanga ndokuda kungokudze varipo kune makurukota ehurumende pane mutungamiri wehurumende kufunga mavaona then kune makurukota ehurumende mai Sekai Nzenza veIndustry and Commerce. Kune gurukota rezvekunze kwenyika vaFred Zekshava. Kune gurukota rezvemari neupfumi wenyika vaMuturi Nyube nevamwe vanyori vehurumende varipo nevakuru vakuru vemuhurumende vakasiyana siyana. Musangano wekutanga yatingati the opening seminar uchatanga nhasi manheru nenguva dza8 kuno kuSwitzerland.
Musangano uri kutangwa uyu ndeweyi uyu
uyu ndokuvhura donhangarova ndivhura musangano kungozivisana asi misangano yakasiyana siyana ichatanga mangwana. Urongwa hwakamira huchiti kune misangano yakasiyana siyana, kune inopinda vatungamiriri nyika, kune kunopinda makurukota, kune kunongopindawo munhu wese jekerere. Kwozoita nguva yekuti mutungamiri wenyika anenge achitaura nevemabhizimisi vedzimwe nyika nemakurukota edzimwe nyika. Musi wechina vakazosangana nevana veZimbabwe vari muno muSwitzerland nevamwe vabva kuPoland neGermany.
Misangano iyi yeWorld Economic Forum nyika yeZimbabwe yapinda makore akati wandei kubva kumashure uku. Zvakabuda kubva kumashure uku kusvika pari nhasi zvinopa vana veZimbabwe chivimbo chekuti uyu wanhasi uyu uchaburitsa zvimwe ndezvipi?
Mukutungamira hurumende vaMnangagwa pavakabva kuno makore maviri akapfuura, takawana makambani mazhinji akauya muZimbabwe, makambani anogadzira kana atingati magetsi iya inonzi Pomona Project iri kuenderera mberi izvozvi. Vanhu ivavo vakanhongwa kuti vakawanikwa pamusangano wakaita seuno.
Nhengo yeZanu PF mudunhu reBritain vamasimba mavhaza vachitaura parunhare vari kuDavos kuSwitzerland naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina dive ratakarerekera, Blessing Zulu Studio 7, abatawo mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, uye vakamboye gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa, vatendai Biti kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Zvo 7 mei vakaanonsa mutemo wekupana ambulance kwakukwidza mataxi anosanganisa 14 IMT tax on US dollar kwakukwidza capital gain tax to 40% on my equities.
Tukona ve Zanu PF varikuruwa bembera kuti musangano wekuDavos wakakosha panyaya varikutaura kuti ye re-engagement kuti kuye ma investors nekuti zvirango zvibviswe nezvimwe zvavarikutaura munoona sei.
It's just a joint. Hakuna chinouyukwa, hakuna chinobviwa napi. They've been going to Davos since January of 2018, you know, chabuda hakuna. Kungoenda kunozvinyadzisa zvatikuzvipikisa because economy raitadza nyaya dzekudziro dzevanhu dzemahuman rights radzitadza political environment raitadza our political environment remains toxic so it's a waste of time vakahaya ndege inoita $300,000 an hour kuenda ikoko maybe that $300,000 can build a school can put a roof kuchikoro chekupinda chikoro chekutiso chikoro chekuchengambuya chikoro chekuchorocho.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai Biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zerwe gurukotare zvekurima uye vari mumiriri wembiri muparamende vaDouglas Karoro nevamwe vavo vakasungwa navo svondo rapera nezuro vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita madhora zviuru makumi mashanu zvemari yemunyika pamunhu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba. VaKaroro nevamwe vana vanosanganisira mukuru weGMB kumushumbi Pools vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutora zvisiri pamutemo fotereza nembeu zvaive pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme zvaifanirwa kupiwa kuvarimi vekumbire kumashonaland central. Masangano makuru anomirira varayiridzi anoti reZimbabwe Teachers Association ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ anoti varayiridzi vanogona kukanda mapadza pasi chero nguva nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzemihoro yavo. Masangano maviri aya anoti varayiridzi vakawanda vari pa-Service Commission dzisinganyatsozivikanwa kuti dziri kufamba sei uye vamwe varayiridzi vakambomiswa mabasa vachipomerwa mhosva yekurovha mabasa munguva yakavhurwa zvikoro apo varayiridzi vaiti vaitadza kuenda kumabasa nekushaya mari dzekufambisa. Kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou panyaya iyi.
Chikurukuru chiripo ndechekuti varayiridzi vese muZimbabwe tingati 70% yavarayiridzi vakabatirwa mari dzisinganyanyozikama kuti dziri kufamba sei uyezve employer achitadza kudzitsanangura kuti akadziita sei nokuti kunyange vakaramwa mabasa muna February kana muna haramwa mabasa aifanira kuti adamwe kuzotongwa uyezve employer ndiyanga apa kuti varayiridzi vatadze kuenda kuzvikoro saka varayiridzi vayaura nenzara ende havakwanisi kuramba vachienda kubasa saka ndozvapa kuvasvitsa pakufunga kuti zviri nani vambokanda mapadza pasi kuda employer public service commission kana kuti government ingazovaonawo kuti vashandi vehurumende vanodawo mari kuti varambe vachienda kubasa.
Saka urongwa uhu hunotarisirwa kuitwa riini Dr. Joe?
Urongwa hunokwanisa kutanga anytime nokuti varayiridzi vakatsamwa zvikuru kwazvo ende vari kutoita sekuti vari kublema isu vatungamiriri kuti tisu tinenge taakuda kudzokera kumashure asiwo munongoziva kuti panenge pakurongwa kudai panowanikwa vamwe vanongongotaura mashoko mamwe angouyawo achiti hurumende ingangokanda mari asi izvozvo hazvifani kuti zvidzorere varayiridzi maplans avanawo nokuti mari kana isati yauya yasvika muhomwe dzavarayiridzi inonetsa kuti varayiridzi vangobvuma kuti mari inouya anenge manyawusa mukanwa wokuda kuti zvese zviri kurongwa navarairidzi zvisabudirira vachingofunga kuti pane promise iri kubva kuhurumende.
Zvii zvikuru zvamungati zviri kuda kuti varairidzi varamwire mabasa?
Chikurukuru imari inotambirwa navarairidzi. Nokuti mari inotambirwa navarairidzi haichakwani even kusvika pa 50 US. Varairidzi vanotambira mari dzinobva idzo pa 18,000 kusvika pa 26,000. Saka imari yekuti neinflation iriko ikozoti kaisa pa black market ye US dollar haisviki pa 50 US dollars.
Avanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakawafira zhou. Vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tabatawo mutauriri wezimta wagoodwill Taderera vanoti mari chaiyo ingataurika pamari iri kutambirwa nevarairidzi madhora zana nemakumi manomwe nemashanu ekuamerica yavanopiwa semari yekubatsirika.
Isusu seZimbabwe Teachers Association tinoona kuti hurumende zvechokwadi yatirasa. Zvokuramwa mabasa kana kutaramwa inyaya yakanangana nekuti iye zvino murairidzi paasvika pane paya paya pokuti izvo kana ucharangarira pa2007-08 pekungomira kuenda kubasa, kwete nekuti wanzimira chero nesangano, asi nekuti uri kutoona kuti zvauri kuwana kubasa ikoko hazvina zvazvinokubatsira, bheta kutotsvagawo zvimwe zvingatongokubatsira. Asi semusangano wezimta hatisati tasvika padanho rekuti tati taakuti ngatichitora mwai, nekuti rangarira kuti iye zvino tiri kutaura kudai varairidzi vazhinji vane mari dzakatobatwa dzakamiswa, vamwewo vakanzi tambo kususpend aitambokumisai mabasa, vamwe havasina kana kutombohora mari zvachose zvemwedzi uno. Saka kuti tivati chiendai tinotoziva kuti kune vazhinji vachiri kutya, asi zvatinoona ndezvekuti vanogona kutongomira vamwe vacho voga pasina kutombonzi mirai kuenda kubasa.
Asi varairidzi vari kumbotambira mari dzamungati dziri kuita kuti vakundikane kurarama?
Kutaura kuno kwatiri tiri kuziva kuti taiyo inonzi mari yatingatotaura nezvayo i-175. 100 yatakapiwa iya panguva yapfuura ne75 yainzi COVID allowance. Iyi yemaratijes hatichanyanyotauri nezvayo nekuti inongovewo mari inenge ingangovavarira kusvika toti average 30,000 zvichidzika. Saka mari iyoyo hapana zvairi kana tichienzanisa 540 yataiti isusu ndiyo yataimbowana muna October wa2018.
Saka varairidzi vakamuka mangwana vachiti vari kutora matanho ekurangwa mabasa, imi sesangano rezimuta makamira papi?
Isusu tinotevedzera zvinenge zvataurwa nevarairidzi vedu zvavanenge vatiudza kuti ngatiitei, because isusu tiri membership driven.
Mutauriri wezimuta vagoodwill Taderera vari parunhare nestudio 7. Musangano wekudzeya nzira dzekuchengetedza nadzo nzou uye matambudziko adzinogona kukonzera pamwe nezvakaipa pakurambidzwa kwekutengeswa kwezvigadzirwa zvinobva munyanga dzenzou pasi rose wakatanga nezuro kuhwange. Musangano wemazuva matatu uyu uri kunzi uri kupindwawo nevamiriri venyika dzemuAfrica pamwe nevamiriri vemizinda yeJapan neChina. Zimbabwe inonzi iri kutorawo mukana wemusangano uyu kuedza kutsvaga rutsvigiro rwekuti ibvumizwe kutengesa nyanga dzenzou dzainoti inadzo dzine uremu hwematani 130 dzinokosha madhora mamiriyoni 560 emari yekuAmerica. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wezimparks vatinashe Farao sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira pataenda pamhepo. Asi mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti Zimbabwe haifanirwe kubvumizwa kutengesa nyanga dzenzou nekuti zvinovhurira makoronyera anouraya nzou achitengesa pamusika mutema.
Isusu esangano reCenter for Natural Resource Governance hatikurudziri zvachose kutengeswa kwenzou kana kutengeswa kwenyanga dzenzou nechikonzero chekuti once vanhu vajairira kuti nyanga yenzou inoitisa mari ndozvirikukonzera kuti poaching iwa inyanye kuitika. Tinozopedzisira tane matambudziko aya akaita sekuti vanhu vanoenda kunodira poison kana cyanide panomira nzou, nzou dzofa kuita murakatira. Saka parishino Zimbabwe inoita sekuti ine nzou dzakawanda chaizvo.
Zvine zvazvingakonzera here kana kukanganisa vamaguru?
Senyika yazara makoronera yatingati organized crime. Kana tikatanga kuwana mvumo yekutengesa nyanga dzenzou uye nenzou dzacho, ndinofunga kuti vakuru vakuru vari muhubende vanenge vapiwa rezinesi rekuuraya nzou nekuita madhiri neespecially nyika dzekuasia, majeneration mashanu kana gumi kubva patiri vachazokwanisa kunge vasisazive kuti chinonzi nzou chii, nekuti tinenge tapedza sekukokota kwatiri kuita maminerals munyika muno pasina kana chinooneka munyika kuti maresources edu ari kuendepi. Saka ini ndinoti nzou dzakanaka dziri nhenyu, tobhenefita kubva kutourism, vashanyi vachiuya vachiona nzou dzichizvifambira muhwange national park nemamwe manational park edu. Ndo zvatinokurudzira izvo.
Asi kavamaguru, Zimbabwe iri kuti ine nyanga dzenzou dzinorema 130 tons dzinofanira kunge dzichitengeswa, vangadzitengesa sei kana muchiti musika haufaniri kuvhurwa?
Havafaniri kutogoisa value panyanga yenzou. Tinototi ngadzipiswe nyanga dzenzou idzodzo sekuratidza makoronera mapochas kuti hatisi kukurudzira kuti nzou dzedu dziurawe kuti nyanga dzadzo dzione kutengeswa. Ndakaona makore apfuura kuKenya, hurumende yeKenya yakaunganidza murwi wenyanga dzenzou dzavanga vakatorera mapochas, vakadzitungidza nemoto vakapisa. Yanga iri spine yekuratidza kuti there is no business rekutengesa nyanga dzenzou. Tiripo kuti tichengetedze nzou dzedu, kwete kuti tiwane value kuburikidza nekudziponda.
Saka ishoko ripi ramungasiyira hurumende vamaguru?
Meseji yehurumende ndeyekuti ngatiwedzere conservation, ngatigadzire matourist facilities yekuti vashanyi vakawanda vanouya munyika vachiona nzou nedzia natural habitat. Uye zvekare hurumende kana ikakwanisa kuwana residence iroro rekuponda nzou, zvichakonzera kuti kune mamatourist acho vachanyenyeredza Zimbabwe, nekuti kune matourist vasingadi kunzwa nyaya dzekuurayiwa kwedzou kana vana trophy hati havadi kuzvinzwa.
Vanga vari mukuru wecenter for natural resource governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri munhau. Nepenyure ZBC ine musoro wenhau unoti vakapanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vatumira mashoko ekunyaradza kumhuri dzakashayikirwa nehama nezuro mutsaona yemumugwagwa apo pakaroverana mabhazi maviri ezupco mumugwagwa uri pakati pebhangeti nechinoi. New Zimbabwe ine musoro wenhau unoti bato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU rakakoka vana vane makore ari pasi pegumi nematanhatu kuti vanyore nyaya kana nhetembo dziri pamusoro peupenyu hwevaive mutungamiri webato iri Mushakabvu vaDumiso Dhavengwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi musoka muri kumatiwi manako. Ini zvangu ndiri kuno kuBotswana. Ayayaya, kurarama kuye kwakuzotirwadza tiri muno Botswana. Tinoshanda semameidi, hei, masalaries akukwira, chikafu chakudhura, renti, hei, zvinhu zviri kungokwira everyday. Zvakaoma, tinongokurudzirana kuti vanhu vese kwese kwamuri kumativi manako, handei tinovhota, handei tinovhota vedu vezvinhu zvireruke. Aisazotambura isu tichinjewo maitiro, tatambura vedu vevana veZimbabwe, tese tiri kunzo tatambura, tatambura pese pauri muBotswana kungofamba munhu akaringa mapurisa.
Madzimambo ngaasiyane netsika yavo yekupiwa motikari wovarasa vanhu. Madzimambo ngaasiyane nazvo, ngavaite zvekuti vanotonga vanhu chete, varege kuti vakapiwa zvinhu kutambudza vanhu nekuti vapiwa zvinhu. Ngavatambire asi ngavarege kutambudza vanhu, vashande sevatongi vemunhu wese. Handizivi kuti vanozviitireiko izvozvozvo, vafanana nevadhara vekudhara vakanzi vakapiwa shuga nemasiwiti wachitambudza vaitengesa nyika saka ngavarege kudaro mambaya notenda futi kuti vanotiwo nyika ine masanction kana wakubvunzwa asi waikambena waiti kune mabasa wozoti kune masanction ko apa vanokambena waitaura nezvemabasa masanction yakangambobviswa here zvinotitambudza izvozvo saka ndinoda kuti otherwise vazive kuti zvaunotaura zvese vanhu vanozviziva kuti kunyepa ngekuti vanotaura nyaya yemabasa wapedza izvo wakubvunzwa kuti mabasa acho ari kutoti kunzi ah masanction vanonga vatikambena vanosudzwa kuti masanction ariko here ngavarege kudaro apa maprofesa taifunga kuti zvimwe vanhu vanoziva vamwe vacho madofo chaivo ngavarege kudaro vanotitambudza nyika ino tatambudzika stereki tatenda nekuteerera muvataurira vanhu vavazivi kuti vanotinyepera zvezuva nezuva
inini handiwirirane nemashoko avakomishani handiwirirane nawo yekuti vamhonzero vabatane navachamisa tinobatano apa ichi mhonzero hana kana munhu mumwe chete angori iye neutungamiri hwake kuvavhesita usi iyoyo saka chavanobatana apa ichi haana chaanowinza kusisi haana kuya zvonyonganisa chete hatidi kutombomuona bato vanose richamisa rakatokwana rakatosimba rakadaro ende 2023 vari kupinda muofisi pasina zvimwe zvibato zvokubatana zvavari kutaura ngaagare ikoko kuvavhesita usi kwavo vachiita politics dzavo vakagara muavhesita usi mavo imomo chete hatina chimwe chatingatombochemo kuti ngavauye tibatane tibatane navo tobatana chii chatinobatana navo izvi ngavasiye vanosonichamisa vaite basa ravo handi vakatidzinga vakataura kuti zvese ndezvavo vatora vakaenda kumakotsi vakapiwa mapowers izvinezvi vaona kuti havana izero chaiyi ungabatana nemunhu ane zero kucho wabatanirana naye apa ichi munhu ane zero zvingashupire kutemwa musoro kuti dai vabatana dai vabatana achibatana nani uye ari nezero chii ende akanyonganisa akanyonganisa anotouya zvavafanira nokutora nyoka woisa mumba woichengeta paino kuruma akamangwana hatingatori vamhonzo ratoziva kuti inyoka iyo ngaiende kuzanu pf
makadii pastudio 7 apo tinofara kuti munotipawo chirongwa chakada chekuti tiutaurawo muono wedu inii ndinonzwe kukarakadza stereki nenyaya inotaurwa ngezanu pf kuti vanhu vemuzimbabwe havadi mareforms because even kupalamendi havatombotauri nezvazvo kunyepa ikoko hakuna munhu asingadi mareforms hakuna munhu asingadi chakanaka because tikaende kuelection tisina mareforms hapana zvetinonga taita chetinoda tiri kupusha kuti tipave nemareforms kuti sarudzo dziwe dzakachena munhu wese agutsikane
inini ndinoitwa Patrick Magudze makadii vanajonga akandimire pastudio 7 apo handiri kushungurudzika tiri kwedu kumasvingo ko kwangunduko hatiri kuti tikapfeka hembe dzato dzemusangano wedu wecitizen hatiri kuzvidzirwa zvinotishungurudza zvisingaiti tinotoshayiwa kuti tofara sei
handiri kukutaurawo nenyaya yamunangarwa kwavaenda iyo musangano kuvaenda kumusangano ikoku kuti tinobuda hapana kuenda kuperekedzwa vanhu nekuti tarisai kuti vamunangarwa vane makore mangani vari kachigaro asi vari kuzvitadza muningira vakahakaenda chidema vakapinda zvinoizvi vakapinda izvizvi asi nyika yava kutosimuka saka ndinozana kutaura kuti kutonga chipo chekutonga hachisi chavo ngavape varidzi vacho vatonge nyika iende mberi zvekukwesha vamabhizinesi vakabvira kare iti kwati kukwesha vanhu vemabhizinesi kuti tiri kukwesha vanhu vemabhizinesi sei vasakakwezveka anhu achanambochibvunza mubvunzo sei anhu acho asakakwezveka vakagadzisi chinoti vanhu vasakwezveka chii kuti vaone kukwezveka vanhu vacho vakagadzisa ipapo haagudhoni ndatenda hangu tendanakutiinyidze chokwadi ipapo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sangano reworld health organization rinoti nyika 12 kusanganisira america dziri kuongorora nezvekuwanikwa kwehutachiwana hwemonkeypox munyika idzi uye kuti dzione kuti utachiwana uhwu hwakapinda sei muno muamerica utachiwana uhwu hunonzi hwakawanikwa pamunhu mumwe chete mudunhu remassachusetts uye bazi rinotungamira zveutano mudunhu iri rinonzi riri kushanda pamwe chete neus centers for disease control and prevention kutsvaga kwakabva utachiwana uhwu mukuziya nezviri kuitika muno muamerica tabata nyanzvi mune zveutano vari chizvarwa chezimbabwe dr simbiso ranga
avari mudunhu reNorth Carolina.
Zvainenge atsanangura ndezvekuti chirwere chemonkeypox cha onekwa munyika dzakati wandei kuEurope kuno kuAmerica, Canada. Asi manhamba akati wandei ari kuEurope. Chirwere chisingawanze kuwanikwa kunyika dzakaita sana Europe nana America. Saka zviri kuita kuti vanhu vange vari on high alert kuti zvichasvika kupi.
Iyo monkeypox chirwere chakaita sei, Dr. Ranga?
Iyo monkeypox chirwere chakada kufanana nechickenpox inenge yakaeradicatewa some years back. Chinenge chine masymptoms anosanganisira kuita rash, kuita maflu-like symptoms, ma respiratory symptoms. Most of the time, vanhu vanopembenuka havo kana vabata chirwere ichi. But chirwere chakatanga kuma monkeys, like, you know, which was first discovered in ma monkeys, ma 1958.
Tiri kunzwa vakawanda vachingotaura pamusoro pechirwere ichi vachiti chinotapuriranwa nenzira dzakasiyana-siyana. Chinotapuriranwa nenzira dzipi?
Chirwere ichi chinotapuriranwa neyatingati close contact vanhu ngevari padhuze nepadhuze. Kana kuti vaka share kana kutapurirana mafluids like ma droplets pavanofema paya, kwoitawo kana sweat kana yatingati iyo skin contact. Zvinokwanisa kuti chipararire that way through atinoti ma body fluids, mvura dziya dzemumuviri, whether idikita, whether isaliva. Sometimes it can be transmitted sexually as well.
Saka chingadzivirwa sei chirwere ichi, Dr. Ranga?
Kudzivirira kwacho, Mr. Kandimire, of course, kutanga neyatingati iyo contact tracing kuti kana paita macases awanikwa okurumidza kuonekwa nana chiremba vanenge vaya vachifunga kuti vane masymptoms. Then kana paonekwa kuti munhu ane monkeypox, panozodaipo kuti munhu iyeye anga achirapwa nokukurumidza in terms of kuwana yatinoti supportive treatments like mafluids. But then kwozoita contact tracing nokuisolata vaya vanenge vari padhuze nemunhu uyu vanokwanisa kunge vabatira chirwere. Ivavo vanozoitwa isolation uyezve vachibayiwa nhomba dziri specific for monkeypox.
Matanho apa ari kutorwawo muno muAmerica ekudzivirira chirwere ichi?
Zvandiri kuona iyezvino vari kuda kuincrease awareness kuti vanhu vazive kuti chirwere ichi chiriko. Sezvatinoziva COVID-19 payatanga kuita nana China yakafamba munyika dzakati wandei vanhu vasati vaziva kuti chirwere chiripo. Saka iye zvino izvi vekuAmerica vari kukurudzira machiremba nevamwe vezveutano kuti vange vari pahigh alert kuti kana vakaona masymptoms aya vakurumidze kuita matest so that paitwe isolation. Iye zvino tinoziva kuti kune yatingati one case yakakonfirma kuti yakabatwa kuMassachusetts. Saka vanenge vari kutresa vanhu vaone kuti who else may be in contact, is there community transmission, chirwere chakangopararira here ende uye kuti chakatanga sei muno muAmerica.
Chirwere chingauraya here kana kutora upenyu hwevanhu?
Hongu, chinokwanisa kuuraya kana kutora upenyu hwevanhu, asi manumbers yatingati percentage yevanhu vanozoshaya nechirwere ichi, especially kunyika dzisina mafacilities akakwana ekurapa vanhu nokukurumidza. Inonzi iyo is about 1%. 1%, but it's a variation zvichienderana nokuti nyika ine support system yakaita sei, healthcare delivery system yakaita sei, kuti chirwere chisakuramba chipararira uyezve kuti vaya vanenge vabatwa nacho vakurumidze kuwana mishonga yekuti vakwanise kurarama. So manumbers is about 1% from my estimates what has happened in the past.
Chizvarwa chezimbabwe vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakasvika muguta reDavos kuSwitzerland nezuro mangwanani kumusangano weWorld Economic Forum votarisirwa nhasi mangwanani kutungamira musangano wekutengeserana kwakasununguka muAfrica weAfrica Continental Free Trade Area. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima uye vari mumiriri wembiri muparamende vaDouglas Karoro nevamwe vavo vavakasungwa navo svondo rapera nezuro vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Masangano makuru anomirira varairidzi munyika anoti varairidzi vanogona kukanda mapadza pasi chero nguva nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzemihoro yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Unokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.